manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inobvisa pazvigaro nengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vapupuraito Garepi, vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamu ichiti vatatu ava varasa gwara rebato. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Dare reSeneti yemuAmerica rotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pamhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa pamberi pemutongi wedare repamusoro Justice Erica Ndevele. Dare rati nyaya iyi inzwikwe nechishanu kuitira kuti hurumende iwane mukana wekusvitsawo magwaro ayo. Muzvare Mubayiwa vakasungwa ndokubva vavharirwa mushure mekurova mushandi wavo paHellenic School kuBorodale. Pakapinda nyaya iyi mudare nemusi weMugovera, muzvare Mubayiwa vakanyemwa mukana wekubvisa chibatiso zvichitevera kupikisa kwakaitwa nevachuchisi vachiti muzvare Mubayiwa munhu ane imwe mhosva yaari kupomerwa zvekuita mhirizhonga, nekudaro havafanirwe kunge vachipiwa mukana wekubvisa chibatiso. Mune imwe wenyaya inobata muzvare Mubayiwa navaChiwenga, mutongi wedare redzimhosva Justice Pisirai Kwenda vatambira chikumbiro chakaitwa navaChiwenga chekuti muzvare Mubayiwa vasagare pamba yavo yekuBorodale. Justice Kwenda vatambira chikumbiro ichi vakati muzvare Mubayiwa havafanirwe kudzokera kumba iyi kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzapera kutongwa mumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumagweta amuzvare Mubayiwa vataona nyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vazivisa nhasi kuti munyika mave nevanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi mana nemumwe vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecoronavirus vanonzi vakabva kunyika dzine dambudziko rechirwere ichi. Dande mutande retwitter rebazi rezveutano razivisa kuti vaMoyo vataura mashoko aya pamusangano wemapazi akasiyana-siyana wekutarisa nezvegadziriro iripo pakudzivirirwa kwechirwere ichi kuitira kuti chisapararira munyika. Kanzuro yeguta reHarare inonzi yasarudzawo zvipatara zviviri zvinoti Wilkins neBeatrice Infectious Disease Hospital senzvimbo dzichashandiswa mukudzivirirwa kwechirwere ichi. Coronavirus inonzi yauraya vanhu vanosvika mazana mana nemakumi maviri nevanomwe muChina chete, kuchitiwo mumwe chete kunze kweChina kunove kuPhilippines. Vamwe zviuru makumi maviri nemazana manomwe nevana vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muChina. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Moyo kuti tinzwe zvizhinji, asi Dr. Moyo vakuya kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vari mumusangano wePolitbureau yeZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboyo gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera ekuongorora vanopinda vachibva kunyika dzine chirwere ichi.
Chokutanga chandingataura ndechekuti izvo I think hurumende yedu iri kunonoka kuresponda kuchirwere chine potential yokuparadza nyika. Kuti iye zvino tichange tichataura nezvokuti vaungana vakaunganidza interministerial committee panguva ino patasvika pano tichiziva kuti pane mazana nemazana evanhu vatouya kudhara kubva kuchina. Number one zvinoreva kuti tiri kunonoka kuresponda. Hatina kutora problem iyi seriously. Kwairi ikoko yaparadza iri kuparadza iri kuuraya zvebasa zvokuti chirwere checoronavirus chikapinda muno muZimbabwe ka taparara. Hatina minzi dzacho dzokuti tikwanise kudhira nechirwere ichi. Hatina mari yacho, hatina zvinhu zvacho zvinodiwa, hatina mishonga yacho, hatina vasevenzi vacho mahealth workers. Nekuti musi watinowana a genuine case yecoronavirus infection ichipinda muZimbabwe kwatova kuparara kwenyika. Nekuti chirwere chinongofamba chichingospreada, hapana anogona kuchimisa.
Tiri kuzwawo kuti munyika mune vanhu vangasvika mazana manomwe nemakumi mana nemumwe chete 741 vakabva kunyika dzine dambudziko recoronavirus vari kuongororwa. Mungataura chii pamusoro pekuongororwa kwevanhu? Hatichiona kuti uwandu hunenge huri kuramba huchikwira hwevanhu vari kupinda munyika.
Ndo pane dambudziko pokuti izvo hurumende yedu haina matanho ayambotora okuti timise kufamba kwevanhu pakati pechina nezimbabwe. Hapana zvatiri kubhenefita pakufamba kwevanhu ivava pakati. Tiri kumonita vanhu ava. Hapana monitoring iripo. Pane vatotoziva isu vakabva kuchina vatiri kubvunza kuti pana atambosvika here health worker kumba kwenyu kuzotora temperature kana kubvunza kuti makadini. Vanotoziva kuti hakuna. Saka government haina mahealth workers yokuenda achiita community monitoring vanhu vari kudzimba dzavo. Vanhu ava havazi quarantined mudzimba dzavo, varingofamba-famba mutaundi kwese kwavari kuda vari kuenda. Zvokuti pakawanikwa one akauya nevhairasi iroro anozadza nyika yose ari one akadero. Saka zvinotyisa. 741 inamba yakakurisa ende kwavari kubva ikoko hapangashayikwe kana one akauya akapfumbatira chirwere ichocho.
Taonawo kuti kanzuro yeHarare yasarudza zvipatara zviviri zvinoti Wilkins neBeatrice senzvimbo dzechimbi-chimbi kana kuti yavari kuti Emergency Coronavirus Operation Center. Hakusi kugadzirirawo here kwaitwapo?
Handizivi kuti kugadzirira kwacho kwasvika papi pacho. Uyezve handizivi kuti vari kuburisa here vamwe varwere vese vagara vari ikoko. Vazhinji vacho vanotori immunocompromised kudhara vane zvirwere zveTB, HIV nezvimwe zvirwere zvese zvinotapuriranwa zvagara zvichengetwa ikoko. Saka handisi kuziva kuti gadziro ravo yakamira sei ikoko. Number two, hatina humbowo hwekuti pane mahealth workers akatrainiwa pamaringe nenyaya yechirwere ichi checoronavirus. Manzwiro atinoita kumahealth workers ari kunzvimbo idzodzo ndechekuti hapana training yatinyamboitiwa. Havatomboziva kana case definition yokuti chirwere ichi tinochidiagnosa mune munhu akaita sei. Havana kana turusi dzacho dzokupfeka ivo mahealth workers dzokuzvidzivirira. Hapana mishonga yekurapa. Saka kugadziriro yacho yongoti muti taane ma4 walls okuisa vanhu pasina imwe gadziriro yemushonga nezvimwe zvinoshandiswa nemahealth workers. Zvagara zvichema nemadhokota nemanesi vachiti we are incapacitated. Handisi kuziva kuti gadziriro yacho igadziriro yemhando iyi uye zvingabatsire nyika.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Dare reSenate remuAmerica riri kutarisirwa kupa mutongo waro pamhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. VaTrump vakawanikwa nedare reHouse of Representatives vaine mhosva mbiri dzekutyora mitemo yenyika. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica, amai Danai Maluwa, vanoti vari kuona bato remaRepublicans richihwina pavhoti yanhasi yekuti vaTrump vasabviswa pachigaro. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata amai Maluwa kuti tinzwe maonero avo.
Ma Republicans ndiwo vane simba vane mafuta acho kuti pasewe chinoitika president vacho akuitwa zvabudirira nokuti vamwe mai vakavatoti vacha basira kuti fight against the vote vati vari kuchinja vote yavo. Ma Republicans vari kubvuma kuti hongu president vakakanganisa maitiro avakaita asi havana kuchikora mutemo saka hapana chikonzero chekuti vangabviswe pachigaro. Kana vakuitwa zvinongoreva kuti hapana nyaya asi zvinongozoratidza kuti mapato mairi aya aita kuti nyika yapasanuka pakati nepakati. VarikumaRepublicans varikudemocratic party havasi kudyidzana zvakadai zvanga zvaita kuti vanhu vabatane zvichipera president vatonge nyika maelections aitwe tizoona kuti ndiani achatungamira gore rinouya.
Tinoona zvakare ivo vaDonald Trump hatina kumboona vachitaura nezvenyaya yeimpeachment pane State of the Union address yavo nezuro tichitarisa kuti vote iyi yekuti vabve pachigaro kana kuti kwete iriko nhasi zvingarevei.
Ndofunga vanga vakapiwa nemaadvisa vakuti vasataura nazvo nokuti State of the Union is the state yekuti nyika yakamira sei vachitaura nezveekonomi sezvo munhu ari kuda kuzovhoterwa futi gore rinouya vanga vachingoda kuti vangopa speech inoitira nekumira kumamiriro akaita zvinhu munyika not state yepolitics.
Munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika kuno izvi?
Zimbabwe inofanira kudzidza kuti politics is not personal. Nyika haisi yemunhu, inyika yevanhu. Saka vanhu vanofanira kuti vatonge vachiziva kuti nyika first ndivanhu second. Saka zvinhu zvese zvavanofanira kuita vanofanira kuti zvinobatsira kuvandisa upenyu hwevanhu here kana kuti zvinoita neupenyu hwevanhu zvirambo zvichidzinyirirwa not kuti vaya saving self interest but vave vanhu vanoda kuti vatarisire kuti ramangwana upenyu huri kuvanziswa here, ramangwana richachinja here. Ndofunga vanhu vakanyanyozwisisa kuti simba riri mukuvhota. Kana vanhu vavhota paresults acho ozopiwa ari fair.
Vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri mumaryland muno muamerica amai Danai Maluwa vachitaura vari parunare mumaryland namavelas musanganyauye westudio 7.
Madam Speaker, the President of the United States.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo etatu kubva zvavasarudzwa kuve mutungamiri wenyika kana kuti Third State of the Union address vari mudare reparamende yepasi kana kuti Representatives muWashington DC vachichingamidza nhengo dzeparamende pamwe nemasenata vanga vari kudare pamwewo nemudzimai wavo nezvizvarwa zvose zveAmerica. VaTrump vati mukati menguva pfupi vakakwanisa kuparadza maonero ekuti America iri kudzikira uye varamba kudzikisirwa kweremangwana reAmerica.
In just 3 short years we have shattered the mentality of American decline and we have rejected the downsizing of Americans.
Mukati memakore matatu chete takwanisa kubvisa pfungwa yekuti America yave kudonera pasi. Tiri kuenderera mberi nemafambiro anga asingafungirwe nevakawanda munguva pfupi yapfuura.
Mutungamiri weAmerica atiwo muono wavari kuzoburitsa unoratidza kuti vari kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose pasi rose.
The vision I will lay out this evening demonstrates how we are building the world's most prosperous and inclusive society. One where every citizen can join in America's unparalleled success.
Muno wandiri kuzoburitsa manheru ano unoratidza kuti tiri kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose uye inopa mukana vanhu vose vanenge vari mairi.
Panyaya yeupfumi hwenyika vaTrump vati kubva pavakapinda pachigaro chemutungamiri wenyika vakashanda zvakasimba kumutsiridza upfumi hwenyika yavo.
The unemployment rate for African Americans.
Urombo pakati pevanhu vatema vemuAmerica vechirudzi chechiHispanic uye vekuAsia waderera zvakanyanya zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica.
Vatiwo huwandu hwemadzimai apinda mabasa hwasvika pazvikamu makumi manomwe kubva muzana pasi peutongi hwavo. Panyaya yekutengeserana nechina mutungamiri weAmerica ati mazuva mashoma adarika vakanyorerana chibvumirano chitsva nenyika iyi icho chichachengetedza vashandi vemuAmerica. VaTrump vatiwo mukuchengetedza rusununguko rweAmerica vakadira mari akawanda kumauto enyika yavo kuburikidza nekuumba boka remauto idzva rinorwa hondo dzinosanganisira dzezvitundu musere musere. Vati America inofanirwa kuve nzvimbo inogara zvizvarwa zveAmerica zvinochengetedza mutemo kwete makororo. Bato rinopikisa reDemocratic Party radoma governor veMichigan amai Gretchen Whitmer kuti dzipindure mashoko avaTrump.
Congressional Democrats have presented proposals to keep us moving forward. But President Trump and the Republicans in the Senate are blocking the path.
Zviri nyore, maDemocrats ari kuedza kuti utano hwenyu huve nani. MaRepublicans muWashington ari kuedza kuutora.
Bato iri radomawo amai Veronica Escobar vanoemiriri wedunhu reTexas muParamende kuti vapindurewo mashoko avaTrump aya mururimi rweSpanish. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti mashoko avaTrump mashoko anga akanyanyonangana nenyaya dzebudiriro muAmerica.
VaTrump vataura mashoko makuru chaizvo mabasa ari kuita musangano wavo zvakazviratidza kuti zvanga zvisingafarirwi nerimwe bato ramaDemocrats. Hapa chiratidza sokuti pane kukonana kwakanyanya kuwanda chaizvo chaizvo, asi vataura zvakawanda, saka vava vachiuchirwa maoko chaizvo ruzhinji zhinji navanhu vomusangano wavo, nokuti vataura zvinhu zvikuru chose tisingazivo kuti vaya vanozondotarisisa kuti zvataurwa zvacho zvechokwadi here, vachazoonawo zviri zvechokwadi here kana zvisina kunatsomira zvakanaka.
Panyaya yekuti vaTrump havana kutaurawo Africa, Profesa Masocha vanoti
havasi kunyanyisa kutarisa ukama hwavo nedzimwe nyika, nokuti pavakapinda pakutonga vakapinda vachiti muno muAmerica ndosaka vasiyirwa neAfrica kana nyika dzino ushamwari chaizvo chaizvo hwakadzama neAmerica dzakaita sana Britain havana kunge vadzitaura.
Limbo, avo vari kurwara negomarara rechiropa, vaTrump vatura mashoko avo panguva iyo vari kutongwa vachipomerwa mhosva yekushanda paramende kana kuti impeachment. Urongwa hwekuda kuvabvisa pachigaro uhu hwakatangwa nedare reparamende yepasi gore rapera, munove ndimo mavatura mashoko avo vari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weMalawi vaSaulos Chilima vatotanga kugadzirira kutsvaga rutsigiro musarudzo dzichaitwa zvichitevera kuraswa kwakaitwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika vari kuramba kutambira mutongo wedare reConstitutional Court uyu vachiti sarudzo itsva hadzifanirwe kuitwa. Dare remuSouth Africa rabudisa magwaro ekusungisa vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma zvichitevera kutadza kwavo kuenda kunomira pamberi pematare edzimhosva kuitira kuti vatongwe nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Mumakore maviri apfuura vaZuma vanonzi vakaita zvose zvavaikwanisa kuita kuitira kuti vasatongwe nemhosva dzekuita zveuori apo vaive mutungamiri wenyika. Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kushurugwe mudunhu reMidlands. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwakanaya mvura mazuva mashoma apfuura mudunhu reMidlands, vamwe vagari vekushurugwe vanoti havasina tarisiro yegoo rakanaka sezvo mbeu dzavo dzakatsva kare nezuva. Varimi vange vachichema-chemawo sezvo zvipfuwo zvavo
hakuna chinhu zvakapfuta, kuna kana pekutangira, hazvimeri, hazvitosumuki, zvoda kuti titowanigwawo mbeu tiwane kudzvara futi patsva mheno kana Mwari vakatisunungura kuti tombura.
Izvi zvatsinhirwawo navaBrighton Sakala, avo vanotiwo kunze kwokunge vawana rubatsiro rweimwe mbeu zvinenge zvakona n'anga murapo achida.
Zvinoda kuti deta wana mbeu tarima kutsva, tikarima kutsva towana kudaro kuda tingabudirira.
Vamwe vanhu vakatarisana nenzara vari kumazviwa kuzvishavane, uye vanoti havana chavari kutarisira pagore gore rino sezvo mvura yakanonoka kunaya. vanoti raramo yavo vave kutarisira kubva kumasangano anoparubatsira akaita seWFP. Vamwe vechidiki mudunhu reMidlands vave kutopona nekuchera goridhe, kunyange hazvo nyaya yekudeuka kweropa munzvimbo dziri kuwanikwa goridhe iri iri kupa kuti vamwe vashandi vakabatira hana mumaoko. Kunze kwekupiwa chibage, vanhu vari kupiwawo mupunga nehurumende uyo wakabva kuChina. Asi nyaya yehuori pakugoyewa kwechikafu mudunhu iri inenge iri kunetsawo. Shondo rino, nhengo yeparamende yeZANPF yeGokwe Sesame, vaGordon Chanda nakanzura weWard 13 amai Georgina Chirongoma vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvouori panyaya yekugoverwa kwemupunga, mbeu nemafetiriza. Vanhu vemumadhorobha ari pedyo negweru uye nzvimbo dziri pedyo vatarisanawo nenzara. Sangano riri kupa rubatsiro reWFP rinoti riri kupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu, izvi zviri kuitwa mumatunhu masere. Vanhu vanenge vachipiwa binzi, chibage uye mafuta ekubikisa. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMidlands vaAbiot Maronge vakaudza bepanhau reHerald kuti vachiri kuita tsvakurudzo yekuti vanhu vangani vari kuda rubatsiro rwakadai. Dunhu reMidlands rakaitawo dambudziko rekufa kwemombe dzinodarika zviuru zvitanhatu nekuda kwenzara iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti varimi vadiridzire mbeu dzavo sezvo mvura yekunaya yava kunonoka kana kusauya dzimwe nguva. VaEric Mzamindo, imwe nyanzvi munyaya dzekurima, vanoti zvakakosha kuti varimi vatsvake mari yekuisa madiridziro.
Nokuda kwekuti mvura isu nyatsonaya zvakanaka, zvakakosha kuti varimi vange vachitanga nyaya dzeirrigation mumabasa avo.
Asi varimi vakataura neStudio 7 vanoti havana zvikwanisiro zvekuti vaise madiridziro aya sezvo vasingatokwanisi kana kutenga fertilizer chaiyo. Sangano reZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZIMSTAT rinotiwo varimi vakawanda munyika kusanganisira vemapurasi makuru havasi kudiridzira kunyange hazvo mvura isiri kunaya zvakanaka. Vachitaura zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita muna 2017 inonzi Zimbabwe Smallholder Agricultural Productivity Survey, mukuru mubazi reZimstats rinoona nezveongororo vaGron Chirongwe vanoti zvikamu zvitatu kubva muzana zvevarimi vemapurasi makuru kana maA1 farms ndivo chete vari kurima vachidiridzira. VaChirongwe vanotiwo pavarimi vekumamisha chikamu chimwe kubva muzana chete ndivo vari kudiridzira.
1.3% yevarimi vari kumacommunal lands yakanga ichidiridzira minda yavo, ne 2.9 kuma A1 farms yaidiridzira minda yavo.
VaChirongwe vanotiwo tsvakiridzo yavo yakaratidzawo kuti varimi vazhinji vemapurazi madiki kana kuti small scale commercial farms havana magwara anoratidza kuti minda ndeyavo, asi vachiti varimi vanosvika zvikamu makumashanu nezviviri vemapurazi makuru maA1 vane magwaro aya. Kunyange hazvo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vari kuda rubatsiro rwechikafu. WFP inoti iri kubatsira vanoti darikei mamiriyoni mana chete, uye mamumasangano akaita seRed Cross achibatsirawo vamwe pamwe chete nehurumende. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi, ndine Rutendo Mawere.
ZANUPF yabvisa pachigaro nhengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vapupuraito Garepi, vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamu, zvichitevera kupomerwa uori kwakaita vatatu ava. Vamwe vakuru vakuru muZANUPF kusanganisira mukuru weSakunda Holdings vakuda kwacheta gwirei. ZANUPF inoti vatatu ava varasa gwara remusangano. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chemunyoro anoona nezvekufambiswa kwebasa pamwe nekuburiswa kwemashoko mubato iri vaPatrick Chinamasa mushure memusangano wePolitbro yebato iri nhasi. VaTogarepi navaMatutu, avo vange vari nhengo dzePolitbro, varasikirwawo nezvigaro zvavo mudare iri, uye imwe nhengo yevechidiki vaTendai Chirau ndivo vapuhwa matomu kuti vasanobata chinzvimbo chemunyoro wevechidiki muPolitbro chinove chinzvimbo change china vaTogarepi. VaChinamasa vati politipro ya turadano iri mushure mbukunge ya mboyambira watatu ava mushure mbukunge wataura mazitaivan wakawanda gorera pura vachiti ndio vaita zve uori.
This indiscipline within the party will not be tolerated. And as such, the following decisions were made. Comrade Pupurai Togarepi, who was serving as the secretary of the Youth League, at the pleasure of His Excellency, the President and First Secretary, Comrade E.D. Mnangagwa, with immediate effect ceases to be the secretary of the Youth League. As such, he is no longer a member of the Politburo, but he retains his position as the Central Committee member.
Asi vachina masa vati vatogarepi vacharamba vachikokera nengo dzedare reparamende vati vamatutu navatsenengamu vabviswawo pazvigaro zvavo muYouth League kwegore uye kana gore rapfuura vanogona kukukwikwidza zvigaro muYouth League. Vaviri ava vanziwo vaende kunodzidziswa gwara remusangano kuchikoro chemusangano chinodzidzisa gwara iri cheHerbert Chitepo School of Ideology.
The Politburo also directed that during this period they should, the two comrades Matutu and Senengam, should undergo a compulsory ideological orientation course for 3 months at the Herbert Chitepo School of Ideology.
Hatina kukwanisa kubata vatogarepi vatsenengamu na vamatutu kutisinzwe divirao panyaya iyi nemusiwe muvuro vatsenengami na vamatutu vakadoma mzvina bizimisi vakuda kwashita gwirei vabili Rotenberg na vatafadzwa musarara sevamwe vevanhu vari kuita uori munyika uo vakati vave kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vaviri ava vakati vaiziva kuti pane zvaizoitika kwavari vakakurudzira veruzhinji kuti varwise uori munyika. Vatagwirei nekambani yavo yesakunda vakapiwa basa nehurumende pachirongwa checommand agriculture. Kozoti vaRotenberg ndivo vega vakapiwa rezenesi nehurumende rekugadzira ethanol iyo inosanganiswa nemafuta emotikari. Vamusarara avo vanotungamira sangano revanogaya Chibage vakapomerwa mhosva yekukonzera kushayikwa kweupfu munyika nenyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa chelive talk na 8 PM. Tiri kutarisa zviri kusangana nasho kustudio 7. Shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Zvangu yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. ZANU-PF inobvisa pazvigaro nengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vapupurai Togare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Sobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani, mthwakazo mohle olamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla zinhlanu kuNhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. endabeni zethu lamhlanje. Abakhokhela ugatsha lwabatsha kuzanu PF umnumzana Louis Matutu, umnumzana Godfrey Tsenengamo loPupuraito Garepi bamiswe ukuba ngamalunga ebandla namuhla ngemva kokwethesa umcebisi kamongameli Mnangagwa amacala enkohlakalo. Sizalethulela ukuphume embikweni oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Mpam. Abenhlanganiso ezimela amalungelo kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo babuthanise izakhamizi banxusa lengcitshe kwezemithetho ukuze bahluzisise inguquko efuna ukwenziwa kusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokhela ugatsha lwabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Louis Matutu, umnumzana Godfrey Tsenengamo lomnumzana Pupuraito Garepi baxotshiwe kuleli bandla namuhla ngemva kokwetheswa umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei amacala enkohlakalo. UTsenengamo lo Matutu batshele intathelizindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei kumele abotshwe ngoba enguye ingqungquthela ebulala umnotho weZimbabwe ngenkohlakalo. Vethe senjalo umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Musarara lomnumzana Billy Rottenberg owenkampani yeGreen Fuel amacala afanayo. Kodwa inkokheli yeZanu PF ithethe isinqumo sokumisa uMathuthu loTsenengamo ukuba ngamalunga ebandla okomnyaka udaba lwabo lusacwayisiswa emhlanganweni wedale leZanu PF Politbam. Leli dale lithe ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala uMathuthu loTsenengamo batshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Elithela nxa lingavumelani lemisebenzi yenkohlakalo kalisoze livumele amalunga ebandla esiyanga nxanye. Kusenjalo umthethwandaba weHigh Court namuhla wethule isinqumo sokuthi umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga kamelanga abuyele endlini lapho okuhlala khona umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngoba lokho kungafaka impilo kaChiwenga engozini. Umahloli uJustice Kwenda uthe njengomuntu owetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga akwenzi ukuthi umbayiwa ayehlala laye. Ngokunjalo uthe kumele ahlale endlini kanina eGlenlawn amacala akhe eze ephele ukuthoniswa. Kudaba lokucela kwakhe ukukhululwa ngemali yesibambiso kwelinye njalo icala uMahluli uthe uzacwayisisa isicelo lesi ethule isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Umbayiwa ubotshwe okwesibili ngomgqibelo esetheswa icala lokuhlankala umlizane wabantwabakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wakhe ophathelane lesimo selizwe State of the Union address izolo wazichaya isifuba esithi phansi kombuso wakhe uzulu sephila ngcono ngoba edale imisebenzi ebangele ukwehla kobuyanga. UTrump wethule amazwi la phambi kwedale lephalamende kulokufuthelana okukhulu phakathi kwakhe losomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi ongowebandla eliphikisayo elamaDemocrats. UTrump wale ukuqhawula uPelosi kwathi uPelosi laye wadabula amaphepha abe lombiko kaTrump abantu bonke bebukele. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
Jobs are booming, incomes are soaring.
Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka. Ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla njalo ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
Ucele njalo amalunga edale lephalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi aphume lomthetho ozakwehlisa intengo yamaphilisi. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kulesigebengu esasikhululwe lidolobho leNew York esabotshwa setheswa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92.
His victim.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson yena ohlala edolobheni leTexas.
Uze wanikeza izibonelo ngezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokhu kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekampena, ubekhulumela ibhesi yakhe, kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi etuzama ukumxawula wavele wabheka eceleni.
Abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abangelayo leyo misebenzi.
Not everyone in America has a job with health care and benefits.
Ayisuye wonke umuntu eMelika olomsebenzi omupha inhlelo zokufinyelela ezempilakahle lezinye imfanelo. Yebo, abaningi balemsebenzi kodwa bahola imali encane engeneli lutho ngenyanga. Akulandaba ukuthi umongameli Trump uthini, okukhulu ukuthi uZulu uthwele nzima.
American workers are hurting.
UTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi leAfrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika kanye lelokuvimba isandla sedale leCongress ngesikhathi liphenya leli cala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Itale le Senate emelika namuhla liza kwethula isinqomo salo sokuthi uMongameli Donald Trump akalaqala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana laye. Ibandla lama-Republicans lizimisele ukwethula isinqumo lesi loba nje amalunga ebandla lama-Democrats esithi icala leli kalithethwanga ngemfanelo ngoba akubizwanga abafakazi. Bathi omunye olobufakazi obezimisele ukukhuluma ngalolu daba kudale leli ngumnumzana John Bolton. Yena othi uTrump wamvezela inhloso yakhe aze amise ukunikwa kwele Ukraine izikhali esenzela ukuthi livikele umhlaba wonke jikelele. Ukuthi selihlolisisa okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, yena owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagesi kwele Ukraine, okuthiwa yayisenza imisebenzi yenkohlakalo. Abakubandla lamademokrats bathi kunengi kakhulu okufihlwa nguTrump besithi wasebenzisa iwofisi kamongameli ngendlela engayisiyo ngokwenza lokhu. Bathi wavimba lokuthi kube labafakazi edale le-House of Representatives elalihlolisisa lokhu akwenza kwele-Ukraine. Abanye abakubandla lamaza okungekho emthethweni loba nje besithi kabasoze bevotele ukumsusa esihlalweni. Bathi icala leli kalisungulwanga kuhle ngamademocrats. Wakhokhela idale le-House of Representatives njalo ekubandla lamademocrats unkosikazi Nancy Pelosi lomunye wakhe kusenethu umnumzana Chuck Schumer. La balandeli bebandla leli abaningi baya kufana lokudinga umthakathili balele. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe.
Masikhangela ama-numbers abalawo ama-Republicans ngoba kuzoya ngokuthi o-numbers awufika u-57 compared to ama-Democrats. So ukuthi ama-Democrats akwanisa ukuthi babutane bakwanisa ukumxosha uTrump kuzomele bawine ama-Republicans amaningi kakhulu. And akutshengisi ukuthi kunjalo, asikaboni lutho olutshengisa ukuthi kungenzeka khona lokhu ukuthi ama-Democrats angathola amanye ama-Republican senators ukuthi bavote labo ukuthi uTrump akhitshwe esihlalweni.
Siyabona njalo ke amadego ngakho ke nxa besithi kuyakalacala kuyabe kusijoni khonoko.
I think khona lokhu ukuthi abafakazi ama-Republican avotele ukuthi kungabi labafakazi khona ngokwakho kuyatshengisa ukuthi hayi vele ngempelampela abazimisele ukuthi axotshe uTrump umsebenzi. Kodwa esikubonayo ukuthi ama-Democrats kakhulu ayagcizelela ukuthi yona lolu daba lokuthi bangavumi ukuthi kube labafakazi khombisa ukuthi kukhona uTrump akufihlayo, kusho ukuthi ngezinye indlela ulecala alenzayo angafuni ukuthi laziwe alise abafakazi ukuthi babuye ngoba ma ungelacala olacalewe sesaba. So ngezinye indlela ama-Democrats ayakusebenzisa wona lokhu ukugcizelela ukuthi besi-right thina ukuthi umuntu lo lecala ngoba nakhu liyabona uyazi ukuthi kube lobufakazi.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abinhlanganiso ezimela amalungelo kazulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo babuthanise izakhamizi lengcithi kwezemithetho ukuze bahlaziye kabanzi inguquko efuna ukufakwa kusisekelo sombuso ngabebandla lezanu-PF. Kubika obathabile masuku.
Embuthanweni walamhlanje kuvele ukuba kukhona okuhle lokubi kulenguquko efuna ukulethwa ngumthetho weConstitutional Amendment Bill. Iningi likaZulu lisithi ababusa yibo abaphiwa amandla amaningi kulenguquko, athi izifiso zabaningi. Omunye wabakhulume embuthanweni lo oligqwetha njalo engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla eliphikisayo ele MDCA, umnumzana Welshman Ncube, uthi okuhle ngalenguquko kulutshwane.
Ngani kuhlanyana yikuthi i-representation yabo mama ade kumele iphele ngo-2023 eParliament. Izaqhutshekiswa isiya phambili for another iminyaka eminye elithumi 10 years to 2033. Then okunye ngathi kuhle ukuthi hayi kube le provision ukuthi abontanga labo banikwe ama-seats angu-10 eParliament.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Research Institute of Zimbabwe, IPRIS, umnumzana Gordon Moyo, uthi uhulumende akumelanga agijimele ukuguqula isisekelo sombuso engakaqondisi imithetho engaphansi kwaso.
I-Constitution yeZimbabwe eyayenziwa ngo-2013, kwakufanele kwenziwe i-realignment zama-acts of parliament. Lokho silama acts of parliament amadala amanye ngawe Rhodesia kaSmith ama-1930. Uhulumende kumele athathe isikhathi athi realign imithetho yeParliament yonke alandele iConstitution engakaqalisi ukugambela isudu entsha. Kanti ungathenga isudu entsha iqale ngokuyigambela njani?
Unkosikazi Latricia Mumba oligqwetha njalo engomunye okhulumele zakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu asukume avikele isisekelo sombuso.
Ama amendments lawa asibisela emuva konke ekade sesikwenzile ngokuya phambili ngeconstitution ka-2013 sesikubisela emuva. Deba sesibuyela ku-situation okwakuthi upresident nguye owayeyi-center of power instead of ama-principles esithi yi-separation of powers. Kuzayenzwa ama-parliamentary consultations lapho abantu ababe bethunywe ngukulumende ukuthi bezoconsulta with the public. I-public kuyabe kumele labo bephume bebuye kuma-meetings lawo bekhulume imbono yabo.
Omunye wabaqoqela umhlangano engumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi baqoqela umhlangano ngenjongo yokunikeza uZulu ithuba lokuthola ulwazi ngalokho okwenziwa nguhulumende.
Sibone kufanele ukuthi sixoxisane ngodaba lwe-constitution amendment le esithebuliwe ukuthi at least uZulu abekwazi ukuthi kathi kumemetheni ku-amendment le uZulu aziswe ukwenzela ukuthi labo bathi nxa ma-MPs ebuya bezoxoxisana labo baphatheke belolwazi ukuthi kanti kumenyethweni ku-amendment le.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakoBulawayo, e-Small City Hall, njalo iningi likaZulu lalabo abebekhulumisana loZulu lithi ukutshintshwa kwesisekelo sombuso akumelanga kuvunyelwe imithetho yelizwe ingakalungiswa. Abanye njalo bathi lokhu kufana lokuthungela izigamba empahleni entsha. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Kimberly Bebe ohlala eBilitane. Uma Bebe usebenza kwezempilakahle njalo sixoxa ngegciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abaphose bafike kumakhulu amahlanu 490 kwele China. Leli gciwane selihlasele inkulungwane lenkulungwane zabantu njalo kwamanye amazwe agoqela eMelika leBilitane. Umabhebhe uthi lanxa esuthiseka ukuthi eleBilitane lilalo ikhono lokwenqabela leli gciwane kaboni ele Zimbabwe lalo lisenelisa ngomumo osezibhedlela.
Ya igcikwane leli le coronavirus ngade ngibala lapha kunews ze-BBC besithi kufunakala imali engange 1.6 million pounds ukuthi be-develop i-vaccine. And so far lapha e-UK ukuthi bale mtshina le-equipment ephezulu ukuthi vele ama-diseases angikhona bayahle bawa-controle engamemetheki. So already abantu bangikhona bayabafaka kwendawo ezifihlekileyo ukuthi abantu bengaphumi besabahlola ukuthi balalo nalelo igcikwane. So lapha elizwe leli inotho yalo iyalivumeli ukuthi nxa kungaba ligcikwane bayehle begijime khonapho behle bezame imizamo ukuthi igcikwane linaleli lingamemetheki.
Ekhaya uhulumende uthi kulabantu abangafika amakholo amahlanu abake baba semazweni lapho okulegcikwane leli. Ngokunjalo uthi abezempilakahle bahamba ezindlini zabantu laba nsuku zonke ukuyabahlola. Ungathi yindlela eqondileyo na leyo engenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane?
Bayright vele abantu bona laba kumele bebehlala ezindaweni ezinjenge kuthiwa ngama-infectious diseases controlled area ukuthi umuntu uyavalelwa kuwodi engavunyeli ukuphuma abehlolwa khonapho. Lokhu kokuthi bebe besiyahlolwa ezindlini kunzima ngoba ngiyokube kwazi ukuthi umuntu yena lo uyasuka aphume yini kumbe ayesitolo ukuyathenga something. And into ekhona yokuthi sebethestile yini abantu bona labo bathole ukuthi bale gcikwane yini lona leli le-corona kumbe bayikucaba ngela amafigures abo how accurate are they. Lapha e-England umuntu bathomze uyahlahamba esibhedlela bemtheste behle bebona ukuthi ulalo igciwane kumbe ngalalo. Kodwa lokho kweZimbabwe kulaba facts and figures ini
wenelisa ukwenqabela leli gciwane bathole umuthi wokulelapha liyabe selidale umonakalo onganani?
I think kuya ngokuthi ilizwe lelizwe likubamba njani wona lowo mkhuhlane ngoba ngabona la that World Health for Global Health Issues. So lapha into ezahluphayo ukuthi amazwe angela mali okukwanisa ukuwenza imithi yokuthi benqabele igcikwane leli yibo abazathwala nzima kakhulu. Kodwa amazwe lawa ale mali abale mithi ephambili nemtshina-tshina yonke yona le yokuhlola ephambili yibo abazenilisa ukuthi igcikwane leli bengani bayalimimethisa. I-problem yona le yokuthi ama-African countries anjengawe Zimbabwe ama-government ethu ayehluleka lokudila le zinto ezinye ezincane nxa sekule gcikwane elingaka kulusizi kakhulu. And it's worrying because yazuza ukuthi bazakukwanisa yini na.
Unkosazana Kimberly Pepe isizalwane seZimbabwe esisebenza kwelebhilithane. Kusenjalo ikomiti eholwa ngabaphathintambo bakahulumende ibikwa ibithe gwaqa namuhla ntambama eHarare icubungula indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus leli lona eliqhamuke kwele-China kumaviki ambalwa edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abazatholakala beleciwane leli bazasiwa esibhedlela se-Wilkins lese-Beatrice Infectious Disease Hospital eHarare ngesiphangiphangi. Ngaphambilini kwalomhlangano umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uhlangane lesiphathamandla sikahulumende weleChina ehofisini yakhe eHarare becubungula indlela zokuvikela udaba. Osithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe abantu makhaza balolwazi ngegciwane leli na?
Abantu bakobulawayo lezindawo nje ezisabulawayo ulwazi abanalo ne-coronavirus le baluthola emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usenze imizamo bani ukuze abantu babe lolwazi ngoba sokumele ungathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokube le mikhankaso ezwayo sibili ngoba lapho kungaba lo hlupho khona ngoba abantwana babe baningi ngesikhathi sinye ezikolo. sikhange le futhi lokuthi kumele ukuthi abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besikhathi ngakuya ukuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhamba asa kakhulu kube le milayo zenjalo izimo ezitolo nabantu befika bezothenga babone ngisho kule nto enjalo ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nabantu bethe bayabaningi ngasikhathi esinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamaklinikhi ecouncil akoBulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana laleli gcikwane?
Sikhuluma nje kathesi, ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi labakho njalo ngahamba ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle ngoba lokhu besanikana amathuba okusebenza kathathu iphozen eziyi. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe singahlangana lohlupho olukhulu ngoba kasenelisi ukuthi selaphi imikhuhlane nje esilayo kwakhathesi, kwathi uma ungasofike waba lalowo menethela ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende ngezibhedlela zonke njezekhansili zilungiseyile sikulokuzayo ngoba kungenzakala futhi kakukangenelizwe njengoba kathesi kuyokhulunywa ngokuthi bakhona abantu prophet abangaba ngamakhulu amabili siya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele, kungaba lohlupho olukhulu kakhulu ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azibami kuhle. Ngingasikhuluma ngezemithi azibami kuhle, ngingasikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani njalo bakhona yini odokotela ngoba lokusagcina bengani kuthiwa badonsa inyawo.
UMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwa ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba bengelamali yokuthenga leyo mpahla. Sixoxele siphathamandla salihlanganiso uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Sinanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi nge-salary yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalary yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili ne-blouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi engathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bopha ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokeki bekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini namakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi egqoke so yizo ezilastayo, yizo ezigcinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, ngananzelela nto nesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba bezeteha balabo-uniform allowance izinto ezikathulo banika imali yokuthi bathenge thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge. Othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zonke emsebenzini and we are saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama-600 700 bond.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowePTUZ. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.